Azvarwawo madziva anozwa chizanga. Ichikura ndeifarira music. But chivo changu changa chipongoti handichetese chazozvitawo. Saka ndakazongowanawo mukana kurira 2021. Go pandakango tambawo nemufesi wangu aitawo zvemusic. Ndobva ndaenda chinzwawo ndichiona zvavanoita zvakanaka naka. Chitumba ndanyora imwe pandakanda futi ndatoona kuti tinenge tine rwendo because vatsigiri vari kuzama zvavo kuuya vachitaura kuti muri kugona mukuru rambai makadaro.
Veruzhinji vari kutambira sei mimhanzi yamuri kurova?
Nao ndiri kugara mubindura ndimandiri kuitira basa remusic iroro. Vanoshora mune zvakasiyana siyana. Pane vamwe vane jealous chairo chairo rekuti pavanenge vanyorawo songo yako mumwe anouyawo achiisawo advhanisi yake papo. Wakazviteedzera unogona kutopedzisirawo akuto rekodha kana songo yavo yavanenge vazokuudza iyo.
Saka vabereki venyu vaitwa kudii mukoma muchitanga kurova magitare?
Vabereki vangu tingati vakazvishora. Mama vari kuzvitambirawo sekuti zvinhu zvagara zvipo zvinongouyawo zvinosiyana siyana. Vakangozvitambirawo havana kana kungoda kundirambidza because vachinzwa music yangu. Vakatirira music yayo yavo vakati music yangu mwana wangu inechi ine message.
Vanoda kukubataiwo, vanoda kukubhukai kumashow, vanoda kuteerera mimhanzi yenyu vanokuwana ikupi?
Namba dzangu dzefoni dzandobatika 077 88 432 15. WhatsApp, Facebook ndinowanika ipapo.
Kamungade kubuda nako mudariro ndekapi timbokarova nhasi woza Friday kudai?
Right, misiki yangu ndiropinda nayo mudariro ndikuda so inonzi mama ndime mune rudo kwoza tikada kunyatso tikada kuzvitarisisa zvinhu zvinoitika yazvo mukurarama asi hakuna munhu asina kumbobva akarerwa. Ndopanga pane nyaya yangu ndichida kungotendawo wakandibereka.
Kurarama kwairwadza nekuti maishingirira kuziva zuva nezuva tatya achaiva madizi nekupeka kushava muri yenyu kuti tikuonekera natindatava mukomana akura mama ava kuziva kuzvishandiravo ingandatava mukomana akura didi ava kuziva kuzvionera mama ndimi mune rudo mai mune rudo didi ndimi makandichengeta chengeta mama. Ite kubaba kutanga ne kuti zvaiza vanyore kuti ndisvike panderi nhasi ati mama maizengerera kumuzika nekumaricha ne kuti maivara kundiwona ndichitamba maivara kundiwona ndacha mama ndimi mune rudo mai mune rudo edi ndimi makandichengeta chengeta mama. Achaiva madizi nekupeka kushava muri yenyu kuti tikuonekera natindatava mukomana akura mama ava kuziva kuzvishandiravo ingandatava mukomana akura didi ava kuziva kuzvionera mama ndimi mune rudo mai mune rudo didi ndimi makandichengeta chengeta mama ndimi mune rudo mai mune rudo.
Bita. Both she does. Both she does. Work on progress. Work on progress. Just stay. Just stay. Collapse. Collapse.